Inini ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi muvuro nyamavuvu 21-2017. Kunetsana kwe Air Zimbabwe ne South African Airways koenderera mberi nyika mbiri idzi dzichiedza kutaurirana kuti ndege dzakatanga kuita matambudziko nemusi wechishanu dzitange kufamba zvakanaka. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti amai Grace Mugabe vanogona kuendeswa kumatare muZimbabwe nemusikana wavanonzi vakarova kuSouth Africa Gabriela Engels. Mamwe makanzura emuHarare opomerwa mhosva yekuita zvehuori panyaya yenzvimbo dzekuvakira. Munhau dzemitambo chikwata cheCapes United choramba chichikwira kubva muzvikwata zviri pasi pasi pegungano rePremier Soccer League. Vanorarama neutachiwana weHIV vonetsekana nekushaya mamwe mapiritsi muzvipatara. Harare Agricultural Show yotanga nasi. Zuva rotarisirwa kuora munyika yeAmerica kutanga masikati. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemishonga yemapiritsi anodiwa nevanorarama neHIV. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Mchirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nasi tichange tiri kukurukura pamsoro pezviri kuitika panyaya ya amai Grace Mugabe. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.